zvizuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare City Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vashaura kuCity Sports Center mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
But don't you have a reminder at the end of the day of the seriousness of the challenge we are facing with them? It's not only a document. Our hopes are too narrow for unity. Our hopes are too unwed. Our hopes are not fit for this set of things. You will never hear any of these words at head point. Head point is a primitive form of action. You know, the hopes are too narrow. God must face the same direction. Quando non ho fatto un'idea di un'attività, dove non ho fatto un'idea di un'attività, we have to move! Che c'è la giacca di me, ma spaghetto! Basta! Non ho fatto ma di da Dio c'è il mondo per noi, da Dio c'è il di rimuovo, è la gente, è il mondo! Ecco, ma si trovava anche a Roma, mi ho pensato a me.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Big Matiza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vaMatiza vakabuda panhepfenyuro yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. VaChamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Tobatsirisa nyika zvakakaita mangange vokuvazivisa ini ndakahwina ini kuti vakahwina kongozi yakapedza vasaseekongozi pane vanhu ngatitaura kokuta iiuoivashaa vanhu vaoozoaeeongoa
ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunovekwa kaberekwa amai vaamai Java Mushakabvu, amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushayika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa. VaMhundwa vati chiri kunyanyovarwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa, amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamutsiganebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. VaMhundwa vakurudzira mapato eMDC neZANUPF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka vaigona kuti pawaneke zvinoitwa zvingareve chigozi chigozi ezoesae io panwea Thank you.
Zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushaika kwamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo
vaiti vakaitwa kuti rufu ndima yanganiso tose tinopinda ikoko Mwari ngakumborere tose tauya panapa kuti tizoperekedzera kuperekedza nimbani our smile now we shall meet your smile partner we shall meet your smile contribution in partner we shall ever remember you.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I come to you. You are my guest in our ministry. You are my vice president when I was your officer organization. That I have is not wrong.
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina uyaimbova mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManasse Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau wamwari.
So tirikutenda kuti nyari tinotora munhu panyika panapa pai kana kana yakwana nomanza kuti tinoda sii munhu anotorwa nemvura vanatotatirisa vakamhanya mhanya vakaita masidesinai vachiedza kuti zvifambe zvakanaka asi nguva yacho payanga yakatarwa ipapa zvakabva zvanosvika pakiaiko ende mwari vakaita kuti chikuru chekuti waberekwa ndokubva valaridza pfungwa yekuti hauzii kunoenda rii.
Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kuBulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatapadzwa mhundwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas tiri pasi.